ushandana wese vakavatanga isu vetinotiphenesi responsi yedu yechirwere ichochi takaisaya inonzi interministerial task force. Iyo interministerial task force ine anonzi masubcommittee 8 each subcommittee yakanangana netino sector inotarikana neawa sector yemototaura iyoyo inopindawo subcommittee yedu inoonekwa neminister of labor social welfare variwo vanotaura nara newashandi nezvakangodaro saka iwawo masekta iwawo vanotozvidziya kuti vanopinda neminitri iyi saka vaine zvichemo zvavo zvinopinda ipapo zvakare vanongogona kuiwa direct pandiri sacoordinator tichitaurira tichibatsirana kudaiwa pindai nepapa taurirai nhengi ngatishandi takadai zvese izvozvo.
Ko, shoko ramungapawo kuvana vezimbabwe rekuvakurudzira kuti vatambire chirongwa chenhomba ichi?
Tinoramba tichingokurudzira mhuri yezimbabwe kuti ewewo hurumende iri kuita pese painogona asi taakutiwo imimiwo ngapange paine vetinoti community ownership saka ndozve tiri kutaura kuti vanhu vese hurumende yaisa maguidelines zvese framework yese nemastrategic plan yedu tiri kumhanya nenzima takuti isu vanhu vese macommunity ese ngaachitekewo inonzi ownership ngavagashire zvinhu izvi vatange kumhanyamhanyawo nesimba kuti tibatsirane hachisi chinhu chehurumende yega kwete.
Toona zvikoro zviri kutarisirwa kuvhurwa musi wa 15 unovemuvhuro unouya, pane urongwawo here hwekubayiwa kwevarayiridzi nhomba iyi Dr. Maomvu?
Varayiridzi ndo vamwe vachowo vatori pastage 2 of phase 1 yemafrontline workers saka urongwa kupindura mibvunzo yenyu inoti isu hongo huripo urongwa ihwohwo saka kunangana nekuti tigonewo kuti dai vachinge vachikasika kuzodayirawo neku kubayirwa asi takatogadzira tinoda kuvabayira.